Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varikuzviti ndovakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reTCCC vasengezo chavangu vanoramba mashoko ekuti vaendesa magwaro kudare reHigh Court vachida kuti rimise vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemabyelections achaitwa mwedzi unouya vari pasi pebato reTCCC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kushanda nesimba kusvika hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro yevarayiridzi. Makundano emukombe weAfrica Cup of Nations anotanga nhasi muIvory Coast. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Varikuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu varamba mashoko ari kutenderera yekuti vasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi kudarire pamusoro reHigh Court vachida kuti vanhu 23 vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabyelections achaitwa musi wa 3 kukadzi vari pasi pebato reTCCC varambidzwe kukwikwidza vachiti havachisiri nhengo dzebato ravo. Vasha vangu vaudza Studio 7 kuti vano hurongwa hwakadaro asi vachiti havasati vaendesa magwaro avo kudare uye vachatizivisa kana vachinge vatora danho iri. Vanga vati tigozovabata zvakare parunhare asi vanga vasisadaire nhare mbozha yavo. Vamwe venhengo dzeTCCC varikuda kurambidzwa navasha vangu kukwikwidza vanosanganisira vao Stalos Siziva varikudawo kukwikwidza kupelanda vashavalala pamwe navaAmos Chibaya varikudawo kukwikwidza kumukoba North. Izvi zvinotevera kunyoresa kwakaitwa nenhengo dzeTCCC idzi nedare renomination court muna zvita gore rapera dzichiti dziri kuda kukwikwidza zvakare dziri pasi pebato iri kunyange hazvo dzakanga dzadzingwa muparamende nemakanzuru navasha vangu. Vasha vangu vanonzi vane hurongwa hwekuisawo Zimbabwe Electoral Commission mugwaro ravo rekumatare.
The Voice of America, VOA.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kubva zvavhurwa zvikoro svondo rino nhengo dzaro hadzisi kushanda senzira yekuratidza kunyunyuta nemihoro yevarayiridzi yarinoti iri pasi zvakanyanya. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vati kusashanda kwevarayiridzi uku kuri kubatsirwawo zvakare nekudzingwa kuri kuitwa vana vechikoro vanenge vasina kubhadhara mari dzechikoro izvo zviri kusiya varayiridzi vagere vasina zvokuita mune zvimwe zvikoro. Vamasaraure vanoti varayiridzi vari kuda kuti mihoro yavo itangire mumadhora ekuAmerica chiuru nemazana 200 nemakumi 56 pamwedzi kana kuti $1,260. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichiratidzirawo muvhuro wega wega dziri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu zvikoro zvakavhurwa asi zvakaramba zvakavhara nekuti hakuna kudzidza kwanga kuchiitwa muzvikoro. Varayiridzi vakaenda kubasa asi havasi kudzidzisa, vari kuswera vakazvigarira zvavo vachimirira kuti hurumende employer agadzirise nyaya yemuhoro uyo unenge wadzika zvakanyanyisa zvaita kuti vanhu vanonge zvose nemuromo. Saka pari zvino vhiki resera pfuura iri vana vovanga vachitotadza kuuya kuzvikoro, mutaiona maattendance ari as low as 30%. Kune zvimwe zvikoro vamwe vachitozosara kwaane 0% vana vadzorerwa kuchikoro nenyaya yekusitadza kubhadhara maschool fees. Saka varayiridzi vakangopedza vhiki rese vakagara, tiri kutarisira kuti hurumende dai yakurumidza kuchigadzirisa nyaya yemuhoro kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pamihori?
Horo yevarayiridzi yakatoyesurwa. Kuyesurwa kwayakaitwa kwakatobviswa mari yakutanga kubhadhara contribution yepension, pakutanga kubviswa matax. Tinoona pa $300 shoma yavaisitambira yetiri kuona vaakutotambira kuma $245. Saka zvaita kuti nhamo iwedzere panguva yekuti mapurize atokwira nematax nemalevis akaiswa aya, cost of living yashuta zvisingabviri, asi masalary disposable income yatodonha pasi zvakanyanya.
Ko, hurumende iri kuti kudii nezvichemo zvenyu izvi? Tichiona kuti musati matora matano munotarisirwa kunge muchigara pasi nehurumende.
Hurumende iri kuratidza kunge isina hanya nekuita hurukuroidzi. Taane nguva tainyorera pakavhurwa zvikoro, takavazivisa kuti mari dzingadzigadziriswe tiwanewo minimum ye1260 kuti vanhu vashande zvakanaka, asi nanhasi hapana chati atitanzwa. Misangano yayo isi yekungomwa putugadzike pasina chinobuda. Saka iri kuratidza kunge yakatotiramwa. Saka isu tiri kuedza nepatinogona kuti tiise puresha yakawanda kuti vana hurumende igadzirise nyaya dzedu, tikurumidze kudzoka kumakilasi vana vasaramba vachirasikirwa.
Takanzwawo muchiti muchaita kuratidzira muri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi yamuri kuti bus stop protest. Yakamira sei?
Takatotanga vhiki rapfuura. Tiri kungoti vanhu vanonogara pamabus stop vachitora mufananidzo, vachitora mavhidhiyo, vachisheya. Kugara kwavo pamabus stop kuchiratidza kutsumwa kwavo, kuratidza kumirira kwavo kuti tichiri takamirira promise yeliberation struggle yegutsa ruzhinji, tichiri takamirira zviri mubumbiro remutemo bill of rights, kunzi munhu wese ane right to education, malabor rights, munhu wese ane right to fair wage. Pabus stop takangomira, tiri kuona kunge dhraivha ari kudhraivha nyika arashika, haasi kusvika patiri. Saka ndiyo protest yakatanga vhiki rapfuura, ichaenderera mberi mivhuro yoga yoga.
Kuratidzira kwenyu munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi uku kunopindirana papi nezvichemo zvevarayiridzi?
Vari kunyunyuta nemuhoro wavo nemasalari avo, asi zvangoitawo kuti nguva yavari kuchema iyoyo vana vacho havasi kutowanikawo vekudzidzisa. Asi varayiridzi chero vana vakazouya havasi kuzodzidzisa kusvikira mari yavo ichinge yagadziriswa.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, Vaobet Masaraure, vari parunhare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Zvamunoudzwa nebato reatuzi manyepo emandiriri, vavarayiridzi vedu vari muzvikoro vose vari kuuya kuchikoro. Isi chakunyanya kutotishungurudza ndechekuti iyo studio 7 yakunyanya kuteerera zvinenge zvataurwa neatuzi. Vangori vanhu vashanu vanenge vachingoshedzera. Iyo atuzi mamembasi chaivo chaivo haisisina kana vangaita gumi chaizvo chaizvo zvekuti tingabva tatoti tingatovateerera kuti vari kutoti vane varayiridzi vari kuita sitini. Varayiridzi vedu vari kudzidzisa, vana vedu vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Uye isusu takatotarisira kuti tichatokunda mumazamanishoni achanyorwa muna gumi guru nambudzi. Sekuona kwamakaita maresults A-level akauya, maresults acho anomwisa mvura. Takaita sepass last year's target ne 6.6%. Saka isu tiri kuenderera mberi vamwe vachingohukura.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Mapurisa anonzi svondo rino akarambidza vamwe vana veZimbabwe vari kuzviti concerned citizens kuratidzira kuurungwe kumashonaland west, vachida kuratidza kunyunyuta kwavo nekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa recitizens coalition for change muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC Vasengezo Shabangu. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvinoti zvaidawo zvakare kuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Munangagwa. Asi mapurisa anonzi akati tsamba yekuazivisa nezveurongwa hwekuratidzira uhu yakanga isiri kugutsa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act, kana kuti MOPA. Mumwe wevaironga kuratidzira uku vaGodwin Marume vanoti vave kutyisidzirwa vachiteverwa kudzimba kubva zvavazivisa nezvourongwa hwavo hwekuratidzira uhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi tabata vamarume avo vari kutsanangura.
Ya, semugariwo takangosungurawo ndega. Ndakati regai ndiende kunokumbira mvumo kumapurisa ndokuenda musi wa 29 kunokumbira mvumo ndakanosiyiwa tsamba yacho saka ndichazokufonerai tozokupai mhinduro. Saka ndakagarira kusvika ndadedzwa nemapurisa acho kuti yamutire tsamba yenyu. Iripungoya kangobvowo mandiri semugariwo.
Chii chamaida kuratidzira muchigunun'una nacho? Nokuti panoratidzira munhu pane paine chaari kunyunyuta nacho.
Indaa yekuti tiri kurwadziwa nezvekuitwa navatsvabanga zvekungodzinga macancellors nemaMPs munyika yese yeZimbabwe. Saka semugari ndakaona ndakatarisa kuti vatsvabanga vacho havanambobvira vaitiwo kana kudyowo kana kuzivikanwa nebato ravari. Hati mwana, nukurwadzivowo semugari ndipati kaitiwo pfungwa dzekuti rikatiwo kumbiriwo mvumo yekudemonstrato zviri pamutemo zvichibva kumapurisa.
Saka mapurisa akati chii paakakudaidzai mushure mekunge maisa chikumbiro chekudemonstrata ichi?
Mapurisa akandita zvakona hamene vakataura nezvesection chapter 11 chichi vakati matipa short notice yetitsamba takaendesa musi wa 29 takazosibva musi wa 4 chichikumbiro chekuti taida kuti tiratidzire musi wa 9 zviri pamutemo. Vakabva vati cancelled hazviiti nekuti matipa short notice. Vakatsanangudza nezvemopu zvamene zvavaitaura nezvemopu chichichi vanhu vakakugumawo zvakadaro.
Saka mune urongwa hwekugadzirisa here zvamakanzi mugadzirise nemapurisa mudzokere zvakare kunokumbira chikumbiro chenyu chekuratidzira?
Ichokwadi, semugariwo ndedziri pfungwa dzekuti kana zvadaro tinogadzirisa chimatara chavanga vaitaka. Saka nekutya nekushishidzirwa kwacho kwakabva kwaitika zvekuti takatopinda mutsanga. Nekutya vanhu vakuendwa mudzimba vakudini vakupiretenwa nevabati urongo hwacho tetinopfunga dzekuti tigadzirise tozodzoka. Saka ndiye zvacho zvakabva zvaitika izvo tikapatachira kukure patenge renyaya yekuti zviri kuitwa navatsvabangu futi nekudemonstrata tichikumbira fresh election ndozvakanga zviri mutamba yacho yati takavapa vakaramba mapurisa acho.
Saka ndiani ari kukutyisidzirai?
Unongona kuteererwa nekwese kwese kwamenge muchienda muchiteererwa nekumba nekumba zvese usingati nekumba kwacho hakusvitigarika unenge uchiteererwa.
Vanga vari kuzviti nhengo yesangano reconcerned citizens kana kuchizvarwa chezimbabwe chiri kushushikana nezviri kuitika munyika vagodwin marume vari parunare kuhurungwe mudunhu remashonaland west nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vadiki vanonzi vabatanawo nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira zvichifora nemukati meLondon mukuratidzira kuri kutsigira Palestine. Kuratidzira uku kunove kumwe kwekuratidzira kuri kuitwa pasi rose kuchishoropodza hondo yakarebesesa uye yauraisa vanhu vakawanda pakati peIsrael nePalestine mukati memakore makumi manomwe nemashanu. Vakuru vakuru muColombia vanoti kuondomoka kwevhu kwaitika mumawirira enyika iyi kwauraisa vanhu gumi nevasere nekukuwadza vamwe vane chitsama. Yeah. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiine hurukuro naamai Rudo Chindizwa Moyo, avanoita basa rekusona mbatya munguva yavo yekunge vasiri pabasa ravo remazuva ose, vachiita izvi vari muPretoria kuSouth Africa. Tinotanga nekukuchingamidzai muchirongwa chedu, amai Moyo.
Aiwa, tinofara hedu, tinodawo kukwazisa vatereri vose vestudio 7 kuti makadi negore dzva Happy New Year.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekurangarira vatereri vedu. Nhasi tati tikubatei tikurukure nebasa guru ratiri kunzwa kuti muri kuita rekusona nhumbi dzakasiyana siyana kusanganisira nedzevana vechikoro anganzi muchirungu mayunifomu. Mungatitsanangurira pamusoro pebasa ramuri kuita iri, amai Moyo?
Basa iri ibasa randinotofarira kudarika zvimwe zvose, kudarika amwe mabasa andinoita hangu ndichiinda kubasa kwevanhu. Iri ibasa randinofarira zvisingaiti, basa randinofarira kusona. Zvandine ndichisona ndinosona kubva pasi pemwoyo, ende munoona kuita chinhu chaunofarira hakukubhowi, hakukurwadzi, unosingotofara nezvaunoita. Saka ibasa rinondifadza zvikuru nekusona kwandiri kuita. Nezviro ndaandichitosonera imwe kastoma inge ichitomhanya kuri kuda kuinda kumusha kundopa mwana yunifomu. Saka ibasa rinondifadza chaizvo, ibasa randinofarira. Ndingangoti ibasa randinofarira kushona kwandiri kuita. Zvinhu zvinotoita kuti kana chero ndiine stresi imwe inopera.
Ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti ibasa ramakangoita semunhu anofarira hake nyaya dzekusona?
Ibasa randakadzidzira kuchikoro, ndakadzidza kuchikoro kubva ndiri kupuraimari. Pakangoitawo vamwe ticha misi mistresi vakangouyawo kutatova kumagire 7 kuya kuya vakaadresawo kuti vanoda kusona. Sezvineiwo ndikabva ndazvikarira. Zvinhu zvandaindofarira kubva ndiri kuumba bhozi, I think mama wangu akanditengera mushini ndichiri kupuraimari. Uya uya wemaoko uya u ndokubva ndangoendawo kusekondari ndichitofarirawo izvozvo, ndikangoitawo fashion and design kuchikoro. Sezvinhu zvokuti une uchizviita uchizvitarira, zvinhu zvakaita kuti ndifarire kuita zvekufona izvozvi izvi. Ndikazvidzidza kuchikoro ndibva ndatozotengawo muchini, ndibva ndatokombinya nebasa rangu randikuita hangu ndichingoita saizvozvo zvichienda mberi.
Kouyawo nyaya yemakastoma, muri kuwana here vekusonera? Nokuti mabasa emaoko vati wandei vanhu vari kuaita.
Ndizvo chaizvo, vanhu vawanda vanoita basa remaoko iri. But ini ndinoda kufara nemakastoma ese kana akaperera anondipa basa iri. Makastoma ndiri kumawana nokuti nguva yandinotoshandisa kandioshandisa manheru kabva kubasa, ndo pandinoita zvesowini izvozvo. Nemaweekend samutanzi ndiri kunaenda kubasa. Saka makastoma pari zvino, haiwa, handinotofara nekusapota kwavanondiita. Makastoma angu anondiziva kana akateerera, ndongoti aramba achisapota saizvozvo. Makastoma ndiri kumawana.
Mungajekesera vateereri kuti zvii zvamunosona?
Ndinoo ndinokwanisa kusona zvinhu zvese, but ndinosona mataya, ndinosona zvangu mayunifomu. Handisati zvangu ndanyanya kuinda mberi semunhu anenge ari bhizi zvokuti mungazosvikawo kwakuzoti ndinosonawo madhezi emuchato. Aiwa, handisati ndasona nokuda kwenguva ndo inondibata. Nguva ndo yandisiri kuwana zvakanaka basi. Ndinoshona, ndinoshona mayunifomu. Kana pane vakatoteerera izvezvi vasina zvavo, plus ini zvandoita manje ndinee ndichibatsira kune avo vane vasinawo. Ndinokwanisa kuti aiwa, uya ndikusonere wozondipa kana wadi, kana waiwana especially pamayunifomu. Ndoziva nhamo inoona vanhu mukugara mukushayiwa mari. Saka ndoti aiwa, kana musina henyu uyaende kusonerai mwana apeke mozondipa kana maiwana. Ndiripo pakutoda zvokubatsirawo vanhu vanoshaya vaya vaya, kuti kana usina zvako mari uyandikuitire mwana wako agonopinda chikoro akachena. Zvinhu zvandinofarira, handina zvangu purobhlemu nevanhu.
Shoko ramungasiyira vateereri vari kuteerera hurukuro yedu pane ino nguva?
Shoko randingada kutiudza vateereri ndiro kuti tiri vanhu especially vakadzi, ngativeiwo nechimwe chinhu chatinokwanisawo kuzviitira nemaoko edu, zvekuti haushayiwi mari yokuti utenge munyu. Nokuti vari kuvamwe vana amai vane zvipo, but kuti vazvibudise havakwanisi. Vamwewo kushayiwawo zvikwanisiro. Asi ndinoda kukurudzira kuti vana amai vose vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita. Mumwe nomumwe ane chipo chaakapiwa. Saka ndinoti kuna ana amai vakateerera, wanawo chimwe chinhu chaunokwanisa kuita nemaoko ako, usamirira kundotsvaga kune vamwe.
Vanoda kukubatai vanokuwanai sei, amai Moyo?
Vanoda kundibata vanondibata paemail yangu ndeemail chindizwarudo@gmail.com kana kundibata futi kuTikTok iriko futi iyoyo chindizwarudo@gmail.com kana panhamba dzangu handidi vanhu vanozofona havo zvisina basa nokuti ini handidi zvisina basa asi nhamba dzangu regai ndisiye dzisizeni paWhatsApp ndiyo yeWhatsApp iyoyo yedu kuSouth Africa inotanga ndi 27 then goes what to say 9965804 then it's Facebook Rudo Chindizwa vanondiwana ipapo vakanotoona pane vanhu vakajeka jeka vakapfeka peka mataya ebva vatoziva kuti oh ndiye uya mukadzi yanga asvikao
aiwa tinotenda zvikuru amai mwoyo nekuwana nguva yekutaura nesu
neniwo ndinotenda ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naamai Rudo Chindizwa Moyo vari parunhare muPretoria muSouth Africa neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin tichitarisa nyaya yekunaya kwemvura iri kuitika iye zvino nezvinoitwa kana mvura yakanga isina kunaya zvakanaka.
Kwa hivyo ndinoyaira kuti shure yangu yekuti tinongogara tiri parunyararo nyaya yekunaya kwemvura chokwadi iri kunaya apo nepapo nzvimbo dzimwe dzichishirikika dzichishetukika hatichandangoda kutaura chokuti kudini redu remasonalize central kunyanyisa tiri mudistrict yemount darwin mvura iri kunaya zvikuru yakanaka haisi kunyudza mbeu iri kunaya zvakanakisisa chaizvo asi regai ndingoti maonero angu ndeyekuti isi takazvarwa zvedu kare kwete kare zvakanyanyisa asi kare ndaakuona sekunge mvura yedu yaakushanduka ichidzokera pachinyakare manayiro aiichakare vamwe vanotiwo zvavo kwaine nezviclimate change hongu zvingangodaro zvazvo asi kana tichinyanyozembera paclimate change isisu chivanhu chedu chinenge chichiti mauyiro emvura ane zviratidzo zvatinoona setsika dzedu tinoona kumudira kwenhenhere tinoona tsambati tinoona zvakare nedova tinoona zvakare nekuti gororo rinei kushomeka kwemazhanje chiratidzo chokuti mvura iri pamwaka wakanaka.
Kare yainaya sei mvura iyi uye zvii zvamaizoita kana makanga mati mvura yaita shoma?
Kare mvura yaitanga yomwedzi wazvitao yaimboita inonzi kukura hundi ndiyonaya zvayo kuitira kuti sora rimere asi yezvino izvi mwaka yemvura chaiyo yasvika pamakore ataitiziva isisu kuma1972, 73, 74, 75 ndomanaira yaaiita zvokuti vazhinji vaizendawo mukisimusi vatokanda potereza iye pamusoro vamwewo vaitozenda mukisimusi vaakutokorera vana chibage kubva mumapindu mumagadheni muyo mune chirungu vachienda kuchikoro asi kana zvanyanyonesa isisu tine zvatinoita tinokwira mumakomo nehari dzedu toita zviyo toikwidira pasi zviyo izvozvo zvino muenzaniso wokuti zviyo izvozvo kana zvikadzi zvayererwa nemvura zvichipinda nepasi hazvifaniri kumera munongoziva kuti zviyo kana zvakaiswa mumvura zvinomera kana zvamera mucherechedzo wekuti tinogona kuchirikwa nemwaka wemvura nezvatinoita kwedu tinenge tine masvikiro nemvura hatidi kushora nyaya yechivanhu vanhu vagona vandemiri chiriko tinongozviza kuti imambodimbuka chibage chaakuvhurura
zvii zvamungaite zvamuri kutarisira kana yakadimbuka changamira
kana yakadimbuka takatogadzirira zvakare kuita chivanhu chedu mapfuwe nemukurerera nokuti tinoda kuti vanhu vasafe nenzara ndegai ndikutaurirei ndichiti kunzvimbo yandinotungamirira mutunga gore takaita mapfuwe hatina kutora mazuva matatu mvura yachibva yanayo ichokwadi chandikutaura
Asi vamwe vanoti kunetsa kune kwakuita mvura kusanaya zvakaringana kunogona kuchikonzerwawo nezviri kukanganiswa nevana mumatunhu munyika umu zvakawanda. Imi munotiwo
hongu handingazvirambe vajongana nemiri chivanhu chinoyanetsika dzakatisiyane nesiyane vana vamazuvano vavana vasingatsuri. Munozviziva imi kuti isusu matunhu atinorarama tii kana tamumwaka uno wemvura atibvumire kupfeka zvitsvuku. Zvitsvuku zvinopesana nekuti tiwane mvura yakanaka. Saka vana vaakupesana netsika idzodzo, vanofamba miviri pachena ende vachikoshesa kodzero dzavo. Zvinove zvataakupesana nazvo, vamwe vanosvika munzvimbo dzatinouchika mvura vakatopfeka matarauzi nezvinhu zvisina kufanira. Zvinove zvinhu zvinopesana nekuti tiuchike mvura pachivanhu chedu. Isisu vajonga kanemiri kana tichiita matende maro mafuwe tichida kuuchika mvura hakuendwe nemunhu ari kubuda mukaka pamunhu. Munoziva zvamberera kwaakuenda chembere dzabhumaura ndisingasaende kumatenga ndodzinonodika wawa. Ikoko hakudiwe chizvino zvino chekuti munoendako kana hatibvumire, nekuti tinenge tichiuchika mvura kunenge kune hari dzepasi chigare dzimwe dzaane makore anopfuura mazana matatu dzatinadzo kunyika kwangu. Saka hari idzodzo hatisi dzekungotamba nadzo. Hadzipwanyike, hadzichene moto, padziri ndo padziri. Dzine vanosvitika verudzi vanofanira kutoziva kuti tosvika takadaro.
Vanga vari mambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin vari parunare kwakare kuMount Darwin kuMashonaland West ndodzokorora kuMashonaland Central neStudio 7. Vanga vari muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yemuAfrica e2023 Africa Cup of Nations ari kutanga nhasi manheru ano kuIvory Coast nemutambo uri pakati peIvory Coast neGuinea Bissau. Kune nyika makumi maviri neina dziri kukwikwidzana mumakwikwi aya. Tabata vanoongorora zvemitambo yenhabvu vaBrian Musekiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Mutambo uri kuwanhasi uyu weIvory Coast vs Guinea ndiri kuona kunge uri mutambo uchange uchanakidza chose. Because my team is actually going to be nice. I go from Sangano. Ivory Coast, it's a very good it's a country in a very good players, and also inika in a strong history, yes, soccer. And Guinea inika futi in a history of soccer, and dukona mutambo unge uri chaibata chose nasi.
Asi tiri kuona kuti Guinea Bissau haisati yapfuura pastage iyoyi yekutanga yemaopening matches. Tingaona here ichikwanisa kuzviita kekutanga murwendo runo.
Kana vakakwanisa kutora machangisi, munongoziva mukoma jonga game resoka it's about taking your chances. Vakakwanisa kutora machangisi achavawirawo pamberi pavo vachikwanisa kugohwesa, vachikwanisa kudefendawo. Zvinokwanisa kudaro, but ndiri kuona zvakaoma chose kana muchitamba neIvory Coast. Because Ivory Coast ine maplayers anotamba kuEurope anexperienced, vanogona. Saka ndiri kuona mutoro wacho kunge unenge wakaoma. Because Ivory Coast ine maplayers akatogara na Frank Kessy, Seko Fondana, Ibrahim Sangare. Maplayers who have been to the after the tournament before, and ndiri kuona experience yavo ichiita kunge ichange yakanyanyisa to be overcome.
Iyo Guinea Bissau takaonawo kuti yakashamisawo Nigeria mumitambo iyoyo. Zvingaitikawo here kuti nerwendo runo ingashamisawo Ivory Coast?
Zvinokwanisa kudaro sezvakataura paya paya kuti kana vakatorawo machanzi zavo zvinokwanisa kudaro. But vacho pakaona matournaments aya mukoma jonga matournaments ekuti now vaa serious. Haatiwo competition chaiyo, handione kunge ichahwina zvayo, but ndikuona it is very close.
Ko iyo Ivory Coast ingaitawo here home advantage? Imi muri wenhabvu tinonzwa muchitaura nyaya dzehome advantage.
Yes, home advantage ndotofungirawo kuti Ivory Coast ichakwanisa kutenderera mberi up to the semifinals. Nyaya yehome advantage kazhinji kazhinji makatarisa history yematournaments aya, a home country inopesera yatotora even mukope wacho kana kuti inopesera yapinda mafinals kana kuti inopesera yatamba mumathird and fourth place playoffs. Saka ndichitoona kunge iri one of the countries ichapinda mufinal nemorocco. Haizi nyika yekuti tinotarisira pasi, inyika ine maplayers anogona chose.
Zvibodzwa zvamungatarisira ndezvipi vamusekewa pamutambo uyu?
Pamutambo uyu mukaona mateams anoqualifya for this tournament, it means a lot about those teams. Saka ese mateams ari kutournament ari 24 vanogona. Saka and they expect the scoreline kunge iri too much. Ndiri kuona a 2-1 or a 1-0 or a 2-2 or a 1-1 type of scoreline. It's going to be a very small margin of scoreline. But I'm favoring Ivory Coast kuti winner by 2-1.
Tinotenda vamusekiwa anokuoneka yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 13 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amalungiselelo akhona siphakathi kwawo. Liyazi ukuthi nxa vele siza kuya kuCongress kuzathatha isikhathi, abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap yokulungisa ama-structures siqalisa phansi.
Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi angancintisi kukhetho lwe-by-election lwenyanga ezayo.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenza inoze kuthathi imali phele etshone esegwanda. Uyacila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje, like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisithwa.
Izakhamizi zeGwanda North azixotsha umphathisikolo weMatsholo Moche Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kuhle zisithi uyeva imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi kuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo yokudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu ye-Africa Cup of Nations, yona iqala lamhla elizweni lase-Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu ubikwa esehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election olenyanga ezayo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole usethulele umthethwandaba we-High Court lolu daba. Uhambisa amalunga la ayenqobile kukhetho lwanyakenye kodwa uChabangu wabaxotsha edale lephalamende lakumakhansili. Amalunga la goqela awedale lephalamende amabili umnumzana Gift Ostalos Siziba, wesigaba seChabalala phelandaba lo mnumzana Amos Chibaya owayenqobe kusigaba seMkhoba North lamakhansila amadolobho achiyeneyo. Kodwa uChabangu uthi lanxa efuna ukuvimba amalunga la kakayi emthethwandaba ukuya ethula lolu daba. Sixoxe loChabangu saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla le-CCC liqoqa ukwenza umhlangano we-Congress na.
iCongress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. iCongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho ubhabhathizwa khona uthole izibusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akukhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini, amaqhinga wonke ayenziwa enhlanganiso kumele avele ebantwini. Ibe yiyo iCongress ele final decision eza kuthatha isinqumo sokuthi inhlanganiso le izasebenza ngayiluphi uhlobo, izasebenza ngayiphi indlela. So iCongress is very very important. So angila kuthandabuza ukuthi kule leader phakathi kwethu engasoke ifune iCongress.
Manje ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo akhona siphakathi kwawo, liyazi ukuthi nxa vele siza kuya kuCongress kuzathatha isikhathi. Abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap yokulungisa ama structures. Siqalisa phansi indlu, phela iqaliswa ku foundation isiyafika ephahleni. Singeke siqalise ngokufaka uphahla singakafaki foundation, singakafaki umduli. So siza kuyaqalisa kuma branches, sibuye kuma wards, sibuye kuma districts, sibuye kuma provinces, sesiyagcina ke kuma national. So iCongress seqalisile amalungiselelo akhona. Okuqakathekileyo ngokulungisa ingcebo zemali ukuthi zavela ngapi, lokudinga ukuthi ngoba nabazasincedisa kulelo kulolo hlelo loCongress. Okunengi umnyaka uqala kuyathi kusiyafika i-first quarter, second quarter, abantu babesephakathi kwendima yeCongress. So kuyilo ulimi lweCongress belungiselela ukuthi bahambe phela bayekhetha inkokheli zabo. Inkokheli zabo zikwanise ukuthi ziphiwe imandate 5 years ukuthi zikhiphe iZimbabwe kulolo hlupho esilalo okwamanje siya phambili.
Lo ke ngozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wabafowe mbula.
Okuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zeGwanda North ngolwesibili zixotshe umphathisikolo weMasholomoshe Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kakuhle zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Ngolwesithathu iqula logatsha lwezemfundo livakatshele kulesi sikolo ukuyaxoxisana labazali bona abathe phinde alugqobe umphathi kulesi sikolo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAlbert Ncube eseGwanda.
Abazali babafundi besikolo seMasholomoshe Primary labo bavukele esikolo lapho sivulwa ngolwesibili uyatshela umphathi isikolo umnumzana Everson Sinyolo ukuba kuphuma phele kulesi sikolo ngoba engaqhubeka kuhle umsebenzi wakhe. Ngalokhu Sinolo usuke kulesi sikolo wayabikela abakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo eGwanda, bona baqhube umhlangano lezakhamizi ngolwesithathu. Ezinye zalezi zakhamizi ezingathandanga ukubethwa ngamagama zethusinolo usebhelize isikolo seMashelo Moshe ebesihamba phambili kulezinye.
Usinyoro lapha ifensi yesikolo ayikho, amaklasi kugcwele izikhova zikhona phakathi, omalulwani, vele ngathi into eziningi vele zifile lapha esikolo, akulanto eright lapha esikolo. Usinyoro uyasihlupha emalayinini lapha kugogo bethu, lapho sithwale senzima usinyoro.
Amangaki sibuya sikhalaza miyaka mingaki sikutshela yonke into ithuka lokuthuka isenzane senzane
usoro. Mina ngisahambile eGwanda South wayesezenya, ngiyasazi isitori sakhe sezenya samsusayo.
Thina sicela ukuthi nalisehlukanise kuphela
abathatha umuntu
wabo, uthatha nini umuntu wenu sithiye lisithethele omunye bese lisibona ukwehluleka kwenu.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Mduduzi Mlilo ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali balesi sikolo. Othusinolo unguntando kayiphikiswa,
ungumuntu okumele akutshele izinto but lingakwazi ukubonisana, so that is a challenge ukuthi you can't build anything wase omunye umuntu enjani esithi yena nguye wazi. So lawo umbono wakho akuwufaka kanjani akutshela inkona iofisi lithe, wena uyakufaka wayiphi ofisi, uyawufaka uphi umbono wayiphi ofisi.
Usobhuku eMashelo Moshe umnumzana Love Mondlovu uthusinolo liqili njalo ngahloniphi inkokheli zomdabu.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wakhe uthathi imali uthele etshoni esegwanda. Uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje, like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisitwa. Wayesithi ngona ngize kubhala ukuthi e-photocopy paper ines-R2 but usidinga nge-R70 le ngeyani. Thina sifuna abenze mfundo basinike omunye e-master omutsha lo asisamfuna, sisakwanisa usebenza layo. Bangamuyekela ephenduka la ngikhangethi kungaba le ngozi.
Ukansila kaward 1 eKwano North umnumzana Stanford Nkala uthi iningi labafundi selihamba umango omude lise esikole ezikhatshana ngoba abazali bengawelelani losinyolo.
Okukhona ukuthi losinyolo kakusebenzeli, ngakuyaba lendlela yokuthi atshintshe kuphela ke sibone ukuthi kuyiwa ngapha, ngoba kubiza umhlangano lapha ezilongisa umhlangano wesikole abadala kabasakhophareti, abadala abaningi sebethetha abantwana babasebasa kwezinye izikolo ukuthi umntwana oseduze khona la atshiye isikolo ku-200 meters aye ku-4 kilometers 5 kilometers ecaphane ecapha umfula.
Imizamo yokuxoxisana losinyolo iyehlule kodwa umnumzana Sidney Sibanda isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esiqintini seGwanda ohlangane labazali ngolwesithathu uthi usinyolo uzabanjwa ngamandla okuthi ayephumula kusaphenywa udaba lwakhe. Kusenjalo ziqhubeka zisifa inkomo esabelweni sezansi semandebeleni kungenani lezulu elinensukwini ezedlulileyo. Abogatsha lwezokulima bathi sezifika phose enkulungwane ezinhlanu 4,762 inkomo esezibulewe indlala. UZulu ukhuthaza ukuba aqhubeke ethengela inkomo isikuba ukuze ziphephe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula eziphathelane lomnotho welizwe.
Ngitshona njani? Mina ngimebhumpala, organizing secretary kaward 28 eCountry Park. Ngizakhuluma ngimele omama. Siyazibona intengo zempahla ziyakhuphuka mihla ngemihla. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abaningi okokuqala kabasebenzi, nalabo abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi ukwenelisa ukuthenga impahla kusuka kube ngenye into enzima kakhulu empilweni zabo. Okuyikuthi kwezinye imuli bagcina sebengasathengi okunye esingathi kibo kugcina sokungani i-luxury, begcine bengasakuthengi. Omama abaningi ngabomama abazimele bodwa abangalabo baba, njalo abanye ngabomama abangekho empowered. Nxa sithi empowered ngisho ukuthi omama bangela okunye abakwenzayo ukuthi bazithuthukise empilweni njengabomama, akade belokhe bekhangelela ukuthi ubaba ngiyohambisa emsebenzini abuye lakhona okhakutholileyo kuthenge okufunekayo endlini kusetshenziswe imali maybe kuthenga imithi lokunye okungabe kufuneka ezindlini. Manje njengoba umumo welizwe utyeke kanje kusuka kube nzima kakhulu kubomama, njalo isihelo sikubomama. Umama uyathwala nzima, abanye basebeze bephila ngokuwenza ama-peace job lapha nalaphana ukuthi babhalansise imizi ngekhaya. Intengo yempahla le ngokukhwela kwayo kuyafanana kukhwela kwe-RTGS nempahla eziyabe zithengiswa nge-US dollar. Kungokunjalo iholo eliningi elabantu abasebenzayo labe kungama-RTGS, even laba sesithi ngama asebesidla umhlala umudlanhlezi esingathi yipentsheni, la ipentsheni kuyi-RTGS. Kusuka kube nzima kakhulu ukuthi ukuhlala ikakhulu emadolobheni sokungenye impilo enzima kakhulu engani sesikwenye linye ilizwe elingayisilolelela kithi.
Abantu bayathola yini usizo kuhulumende kumbe kwezinye iziphathamandla ezikumphakathi?
Njengenhlanganiso bekungakabi khona kangako okukhona ukuthi kusizakalise omama laba nemakhansilini. Abakhansila angenileyo khathesi besingakaze sibe lenhlelo ezinjalo ezincedisa omama ukuthi bazithuthukise. Kukanti phambilini eminyakeni edlulileyo bezikhona inhlelo ezikhona ezibuye lezinye izinhlanganiso ezimbalwa nje ukuthi omama bathole ukuncediseka. Ngizanika u-example njenge-Africa Ahead yabuya yancedisa omama ukuthi bangene emaqembini bafundisane ngokuhlanzeka, bafundisane ngokugcina imizi yabo, njalo bafundisane ngokutshayelana esingathi ngumkando, kube betshayelana imali kumbe betshaya imali bebuthelele besuka lapho bayishaye sembuze besenza ama-project abafunayo anjengokwabo dishwasha kwenza ama-detergents athiyeneyo. Kuma-project wona la kukhanya omama bayakuthokozelela kakhulu ngokuthi kuyabalibazisa okokuqala. Okwesibili kukwenza babe lobudlelwane bona njengabomama. Okwesithathu kukwenza bagcine izimuli zabo ngemali zenezi abazitholayo kuma-projects wona lawa abayenza amancane. So ngikhwe ngathi omama bathola ukuncediseka khona kuma-projects wona lawa abafunda ukwenza ama-detergents, labo kwenza ama-crafts okwezikhwama lamangqongo yikho abazincedisa khona.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala obona ngokuqoqwa kwenhlelo kuward 28 eCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile Mhlanga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba siqoxa lonkosazana Nonduduzo Ncube. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungaqala ngokusitshela ukuthi ekulobeni lapha ngeziphi ingwalo osuzilobile njalo ungathi zihamba kahle yini, ziyathakazelelwa nguZulu?
Yes, ziyathakazelelwa kakhulu. UZulu sengitshengisele isupport enkulu kakhulu. Okwakathesi ngilengwalo eziwu-4 but kulolunye oluphumayo kathesi ngoJanuwari. Ezimbili zakhona ngezesiNdebele, umhlaba ungihlanekele, elinye lithi buchitheka bugayiwe. Then kube sokusiba lelesikhiwa elithi All Their Flows The Life Streamer. Lona-ke lile sequel yalo ethi A Widow's Curse liyephumayo kathesi ngoJanuwari.
Ya, ungasitshela ukuthi ekulobeni lapha kuyini kahle kahle okukhangelayo esingathi thina ngesilungu okuku-inspirayo?
Mostly you find ukuthi inspiration ibuya from izehlakalo ezikhona empilweni xa ngiphila kimi kumbe abanye abantu nje engiphila labo, kungaba ngumakhelwane, kungaba ngama-colleagues kumbe abangani. So isikhathi esiningi inspiration it comes from zona lezi zinto eziyabe zisenzakala. Uyabona kwesikhathi kuyayenzakala ulutho ubusulubona and then you're inspired to write a story. Sikhu ngikhule from that particular event. So inspiration vele isuka from ama real life experiences.
Sizwa kuthiwa njalo nguwe oloba umdlalo lo olabo madlela. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uthiwani njalo utholakala ngapi?
Umadlela comes home. Yona ke idlala ku ZTN Prime. Etholakala ku DSTV Zimbabwe. So iyo idrama esingibhalayo kwakathesi. Idlala ngama mostly idlala ngolwesibili ntambama ngabo 7.
Ungasitshela ukuthi manje kumdlalo wona lo bawuthakazelela yini abantu njalo uhamba njani? Singathi thina ukhangelani kakhulu okwenza ukuthi abantu bawuthakazelele.
Abantu bawuthakazelela kakhulu ngoba ukukhuluma most of the time interesting tena izinto eziyenzakalayo ezimulini. Main character yethu ngumadlela obviously, but silamanye ama supporting characters akhona abantu abo sithandazile labo Sphikiri labo Gogo naSinkinki. So ikhuluma mostly ngezinto ezenzakalayo ezimulini khona lapha, izinto ezenzakalayo. It's a comedy but drama at the same time. So ilokuba icomedy, ilokufundisa, iloku entertain wonke undawonye khona lapha.
Yesizwa njalo kuthiwa ungusomabhizimusi, ungasitshela ukuthi kuyini okwenzayo?
Ngivule iCowers kareti ngo-December. iCowers isasentsha sibili ngoba ayikakwalisa inyanga, ayakwanti inyanga kuvikile ebuyayo. So hayi yona iqhuba kuhle sibili. Ukuthi sabona nje ukuthi yenza njani, kodwa hayi uBulawayo njengisela isapoti enkulu kakhulu. So yikho engikwenzayo kwakathini.
Wena ungosakhulayo ungasitshela ukuthi ukhangeleleni elakusasa ukuthi uzabe usenzani?
Ngikhangelele kakhulu ukupromota isiNdebele in terms of literature, in terms of entertainment, ukuthi nje anti yakwazi ukuthi elizweni lethu izinto vele ziwomile, especially i-Africa ayinasupport kangako. But ngikhangelele ukuthi mina lami izadlala indima yami ekuthi ngipromote ulimi lwethu, ukupreserve ulimi lwethu, ngipromote i-entertainment sector yethu khonapha koBulawayo nakwezinye iindawo ezigoqela uBulawayo emakhaya, konkayi, Cholocho, konke kusiya Baybridge, Gwanda Plan. So ngikhangelele ukuthi umsebenzi engiwenzayo uzaba ne-impact not only ebantwini nje ababe bekhonjina umsebenzi wami, but ngikhangelele ukuthi uzaba ne-impact nakwamanye ama-artist asele khona nabanye abasakhulayo. So hopefully eminyakeni ebuyayo ngizaqhubeka ngisebenza lamanye ama-artist akoBulawayo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli ukhuthaza ikakhulu ontanga ukuthi ngesikhathi lesi iningi likhala ukuthi akula misebenzi lokunye okunjalo, kuyini abangakwenza?
Advice yami ukuthi bakithi akula muntu ozasinceda. Akula muntu ozasinceda, the more uhlala the more isikhathi sihamba. And empilweni akula nto isikhathi is something that you can never recover, no matter what, you can never recover time. Once it's gone, it's gone. So into enkulu ukuthi usukume wenze khona okho okukwanisayo. Siyafika isikhathi sokuthi ungafaka i-discipline, i-commitment, fakele hard work, kuyasebenza ngoba singabe silokhu sihlezi simelele ukuthi kube khona umuntu ozasinceda, kumbe kube khona i-institution or i-political party ezasinceda. Sizaze siguge silokhu sihlezi. So the best thing ukuthi usukume, usebenzise izandla zakho, udle isithukuthuku sakho.
Lo-ke ngunkosazana Nonduduzo Ncube ebesixoxa la kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi ukuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo ekudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu e-Africa Cup of Nations, yona eqala lamhlanje elizweni lase-Ivory Coast. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba e-Studio 7 uJoseph Njanji esiphalo ludwaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umidlalo wokuqala womncintiswano we 2023 Africa Cup of Nations ukhona namhla ntambama njalo uxega iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo yele Ivory Coast kanye lele Guinea Bissau. Lawa maqembu akusibaya sika Group A indawonye le Nigeria kanye le Equatorial Guinea. Kulezi baya eziyisithupha ezibunjwa ngamaqembu amane ngasibaya sinye. Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala elokitshini leluveve uMusa Moyo uthi uba khona kwamaqembu angamashumi amabili lane 24 ancintisa ukuphakamisa inkezo ukupha ithuba amaqembu amela amazwe angela ndumi mela enkulu emdlalweni wenguqu.
Ya mbona ukuthi amanye ama team lawa angasoma favorite this time azakwanisa ukudlala lawo kwanisa ukungenisa ama results because ibhora selitshintshile this day. Akulandaba ukuthi abanye badlalela iwatwana so kutsho ukuthi sizabona lati bhora elicompetitive sizakholisa sebengangena lawo Tanzania wona lawo
nakwelinye icele ubheka impilo ngwenya odlala kusigaba sika Division 2 edolobheni lakobulawayo uthi yena abadlali abadlala phetsheya kolwandle yibo akhangalele kuyibo.
So siyabe sikhangelele ukuthi njengoba kuyabe kulama players amakhulu asuka ezweni esikhaleti afukoni izochaza njalo siyakhumbula ukuthi kuqala kwakuthethe umane ngephakamisile so sikhalele kathezi ukuthi hayi usalala uzophakamisa because lati yabe isikhosta ngale uLiverpool sikhaleti maye kuya ngapha hayi uzosenzela kahle.
Umhlubulo wangezansi yezwekazi leAfrika umelwe ngamaqembu abalisayele South Africa, iZambia, iMozambique, iAngola kanye leNamibia njalo wayeyintatheli yezemidlalo osesebenzela iqembu lekulayo City uthandiwe Moyo uthi uyakholwa ukuba phakathi kwawo lawa mazwe kukhona elingenza izimanga.
Sinakhangeli iSouth Africa ilama players amaningi avela kuma Mamelodi Sundowns and yona iMamelodi Sundowns nxa siyikhangele isiyenze kuhle Africa. iZambia yona seyayiwina iAfcon and ngithemba abantu abaningi especially lapha eZimbabwe bengabe bekhangelele wona lawa maqembu.
Odlala iqembu labasakhulayo le Highlanders uDaniel Madondo laye uthi ukhangelele kuba iqembu leSouth Africa liqhube kuhle.
Thanda ukukhuluma ngeSouth Africa ngoba yine parent country and futhi sayibukela iPremier League yangkhona. Themba ukuthi singakhangela yakiyo ngiyenza ngcono ngoba ama player akuthi awethembazwani ama player akuthi bengaproducer into engcono bengaba le chance ukuthi qualify bephambi.
Unqobani Ngwenya la yonke wadlalela iqembu labasakhulayo le Highlanders uthi yena ukholelwa ukuba intshantshu izaphuma kumaqembu labadlali abaningi abadlala phetsheya kolwandle.
Hali uCameroon ve ama players amaningi singakhanyela bazalelwa vele kuna hali France endaweni vele ezithole i-training konke okuningi vele kuhle. So sikhangelele bona ukuthi labo besikhiphele wonke old based in this
rugby. Ukusasa ngensonto iqembu leNigeria lizadlala lele Equatorial Guinea komunye umdlalo wesibaya sika Group A. Ukuthi kusibaya sika Group B iqembu leEgypt lizadlala lele Mozambique ikanti eleGhana lizadlala lele Cape Verde. Iqembu leSenegal liphethe isicoco ngemva kokunqoba eleEgypt ngo-2021 ikanti eleEgypt liphutshelise endaweni yesibili njalo langomnyaka ka-2017 lapho elinqotshwe khona ngeleCameroon. Umncintiswano weAfcon 2023 uqala namhlanje zilitshumi lantathu kuzibandlela njalo uhlelo ukuba ufike emaphethelweni mhlazili tshumi lanye kunyanga kaNhlolanja. Limidlalo kwakumele idlalwe enyakenye ngenyanga kaNhlangula loNtulikazi kodwa yasidluliselwa phambili ngoba isimo somkhathi siyabe singalungelanga ukudlalwa kwamdlalo wenguqu ngaleso sikhathi elizweni lase-Ivory Coast. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi werumba uBright Dube ozibiza njalo ngokuthi nguKing Brian. Nangu lapha ixoxa loNtungameli Nkomo Studio 7 nesingu yakhe entsha elesihloko esithi Khuzani Abantwana.
Cuando
Sarubonani, sarubonani, ngiqhamuka ePlumtree esigabeni seMacingwane. Kwezomthulo ngisamncane kakhulu, ngiyethule ama-single track angu-2 last year 2023. Kumanje singena kulo mnyaka u-2024 ngizothula i-full album.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngihlala elizweni lase South Africa. Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithola kulezi inombolo +27 78 688 2933. Ngizoziphinda futhi +27 78 688 2933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kini balandeli, bengicela uxhaso kakhulu. Ngisamncane kakhulu endimeni yomculo. Ngicela nami ningisekele. Ongathanda ukuthi maybe ekhona ukuthi esebenzisene nami, ngakhona ukuthi esondele kimi engincedise. Ngingajabula kakhulu la uma ngithola sengisezingeni eliphezulu, sengilingana labanye abaculi asebephambili.
Siyabonga King Brian esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, esidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.